This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri, Nyamavhuvhu 12, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino izviri munhau dzedu dzanhasi.
Zimbabwe inocherechedza zuva remauto. Mutungamiri wenyika achiti mauto ari kuita basa rakanaka mukuchengetedza runyararo munyika.
South Africa inowedzera nemakore matatu nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvigare nekushanda munyika iyi zviri pamutemo pasi pechirongwa chaparurwa chinonzi 2014 Zimbabwean Dispensation Special Permit.
Vashandi vochema-chema nemirau iri kushandiswa nemakambani mukuvatyorera kodzero dzavo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yacherechedza makore makumi matatu nemana ekuumbwa kwemubatanidzwa wemauto enyika kana kuti Zimbabwe Defense Forces. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachitenda mauto nekuchengetedza runyararo munyika pamwe nekune dzimwe nyika. Mutoreri wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzaitwa muHarare nhasi, vaMugabe vati kunyange hazvo kuti reZimbabwe Defense Forces riri kubatsira chose mukuchengetedza nyika, riri kubatsirawo veruzhinji mumabasa akasiyana-siyana akaita sekurima pamwe nekuvaka zvikoro. VaMugabe vati uto iri riri kudyidzana nemamwe mauto mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Vakati pari zvino uto iri richishanda nemamwe omuSouthern African Development Community ari kuumba mauto eSADC neAfrican Union achagara akagadzirira. Mauto emuZimbabwe akambobatsirawo muhondo dzakaitika kunyika dzakaita seDemocratic Republic of Congo, Mozambique nedzimwe. Kunze kwaizvozvo, mauto emunyika anogara kukokwa nesangano repasi rose reUnited Nations kundochengetedza runyararo. Uye kubva muna 1992 kusvika pari zvino, Zimbabwe Defense Forces yatumira masoja anodarika zviru zvishanu kunochengetedza runyararo kunyika dzakaita seSudan, Nepal nedzimwe. Mumwe mugari wemuHarare vaitime mudzivaidze vanoti mauto ari kuita basa guru rekuchengetedza runyararo kune dzimwe nyika, nekudaro zvakakosha kuti aremekedzwe pazuva ranhasi.
Masoja eZimbabwe ari kuita basa guru uye anosimbodeedzwa kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana kwatinonzwa kuti vanotakura mabasa vanenge vapuwa nomazvo uye vanogona zvikuru izvozvi zvepeacekeeping missions sekutaurwa kwazvinongoitwa ende sekuverenga kwatinongoita. Saka kupemberera kwavari kuita nhasi kwakanaka uye kunorepresenta country munzvimbo yekuzvichengetedzwa uye kuchengetedza mamwe maAfrican countries.
VaMugabe vapa mhenduro dzeugamba kune vamwe vaimbove varwiri vehondo yerusununguko makumi maviri nemumwe vasina kunge vapiwa ruremekedzo urwu pakawana nyika kuzvitonga muna 1980. Vamwe vavapiwa mhenduro idzi ndava John Makwasha, vapilot Duve, vaShadrick Shipanga, amai Irene Maesera Duve pamwe naamai Florence Miti. Amai Miti vanoti vanofara chose kupiwa ruremekedzo rwakadai pagungano rakaita seranhasi.
Ndinofara kuzvikurusa nekupiwa ruremekedzo rwakakura kudai so rwandapiwa nemukuru mutungamiriri wenyika vari president wedu Comrade RG Robert Gabriel Mugabe paoccasion ino ye Defense Forces Day. Ndichicherechedzeswa basa ratakabata ini neshamwari dzangu dzandapuwa pamwepo nadzo rekusunungura Zimbabwe.
Pane mamwewo mauto ane chitsama apihwa mamhenduro eushingi kuhondo yekuDemocratic Republic of Congo. Zimbabwe inocherechedza pamwe nekuremekedza mauto ayo masvondo maviri ekutanga anyamavhuvhu gore rega rega. Bato Zimbabwe Defence Forces, Erenuwa Mbatanzi wa Mauto Mchadenga Air Force of Zimbabwe Nepasi, Zimbabwe National Army, Raka umbwa mna 1980, kuva Mbatanzi wa Warwiriwe Ondoyoru Sununguko, pa mwene Mauto Aishanda Mungu wa Yeru Dija. Ndaka mira Studio 7 Mwarare, Dini Ivan Chifera.
South Africa yazivisa nasi kuti iri kuwedzera nemakore matatu mvumo yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvishande pamwe nekugara munyika iyi zviri pamutemo. Izvi zviri kuitwa pasi pechirongwa che 2014 Zimbabwean Dispensation Special Permit. Chirongwa ichi chakatanga kuparurwa mukupera kwa 2009 uye changa chichipera muna zvita gore rino. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana maviri nemakumi mana ezviuru zvakapiwa magwaro aya.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekuita musangano nemasangano anomirira zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi, gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaMalusi Gigaba vati havasi kuzopa mukana zvizvarwa zveZimbabwe zvisina kumbenge zvaforera mapepa aya mukana mutsva. Vatiwo vachapiwa magwaro aya ndevaye vane mapasipoti ari kushanda, vane magwaro anoratidza kuti vari kushanda uye vasina mhosva dzavakapara. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muSouth Africa zvinonzi hazvina kuforera mapepa zvichityira kusungwa nekuti zvizhinji zvacho zvainge zvagara munyika iyi kwenguva yakareba zvisina magwaro ekushanda kana kugara. Vagigaba vatiwo panopera makore matatu zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvotarisirwa kudzokera kuZimbabwe kunoforera mapepa zviri ikoko. Mamwe masangano anomirira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa anosanganisira reZimbabwe Community in South Africa nere People Against Suffering and Oppression kana kuti PASOP anoti atambira danho iri nemufaro. Mashoko aya afadzawo mutauriri wesangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Muzenda.
Ndozvinhu zvatakatarisira panguva yese kubva muna kurume, saka zvinhu zvatinopawo kufara kuti vakigara nhasi vazoparura ivo kuti vana veZimbabwe vakwanise kunge vachiwedzera nemakore anoita matatu mapenisi avo EDZP.
Inokwana here nguva ise zvamama katarisirawo?
Inokwana nguva ise zvatatakatarisira. Tatakatofunga isu kuti pamwe vachangoita zvegore rimwe, asi tinoona kuti pamakore matatu avazotaura zviri nani. Chimwe chatinopa kutenda ndechekuti vazoti ivo zvigadziriswe muno muSouth Africa pane zvava vakambotaura kuti zvinogadziriswa kumusha kuZimbabwe.
Ko zvavati mushure memakore matatu munenge modzokera kuZimbabwe kunogadzirisa mapepa acho, muri kutenderana nazvo here?
Hazvisi izvo zvinhu zvatinotenderana nazvo. Tichatirayazve kuti titaure navo tione kuti kana makore matatu iwayo ava kukwana zvinhu zvacho zvigadziriswe zviri muno muSouth Africa.
Ko vamwe vasina mapepa vaye hazvizovaomere here nekuti vanhu vari pachirongwa ichi vanenge vashoma-shoma kapa?
Tinoona kuti ndozvatiremei, uyezve izvozvo ticharamba tichitraya kuti titaure naminista tivakurudzire kuti vaisewo muurongwa pane vamwe vanga vasiri muurongwa hweDZP vakwanisewo kuti vawane mapepa iwayo vari muno muSouth Africa.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Muzenda vari parunare muPretoria, South Africa. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kushushikana zvikuru netsika yave kuitwa nevamakambani mashoma asara achiri kushanda yekushandura vashandi vavo kubva mukuve vashandi vakabayirwa zvitupa vachivaita vashandi vezvibvumirano zvipfupi. Munyore mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vashandirwi vari kutyora kodzero dzevashandi nekuvaita matemporari, izvo zvinozoita kuti vakwanise kuvamisa mabasa chero pavanenge vadira. Rimwe sangano revashandi vezvechikafu reFederation of Food and Allied Workers Union of Zimbabwe riri kunyunyutawo netsika iyi richiti yakanyanya mumakambani anogadzira kana kubika zvekudya. Vamoyo vanoti vashandirwi vari kuita izvi senzira yekutiza kupa vashandi rubatsiro rwakaita sekurapwa, mapenjeni nezvimwe zvakadaro. Hatina kukwanisa kubata vedivi revashandirwi panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo.
Kutonyunyuta nepractice tiri kuona yakufarirwa nevatinoshandira. vakaona vachiedza nevavanokwanisa kana kutochinja mutemo chaiko kuti vapiwe mvumo yokucasualizwa kana kuti kuchinja vashandi vavanodiva even vasa racho riripo vachipiwa mukana yokuti kana vanhu vamiswa mavasa vanenge vasina kodzero rokudzorerwa kana basa rapo riripo vari kutovatsirana nevari kuhurumende sezvamunoziva kuti vakawanda vari kuhurumende ndivo vavaridzi vemakambani saka inyaya yakunesa muZimbabwe.
Imi sesangano reZCTU zvii zvamuri kuitawo kurwisana nedambudziko irori?
Patasangana negotiating forum iyo yange ichigadzira TNF platform iyo yange ichigadzira labor law reform process takaiisa proposal yekuti mushandi haafaniri kuva ari casual worker kwenguva yakarevesa. Takati panofanira kuva nematerms emacontract anelimit kuti munhu kana asisaina contract yevasa riripo haafaniri kusaina ogara achingosaina as a contract casual employee kusvika 20 emakore. Ndizvo ndiri kuona zvichiri kuitika.
Dambudziko iri rakakura zvakadii muZimbabwe?
Iyo zvino vanoti hanzi kana tasangana nematambudziko akati wandei semakambani kuti timaintaine makambani aripo asavhare iyeye kupedzisira ngadiredzo sei mitemo. Saka tiri kuona kuti itambudziko risingawaniki ikufuti chete rinowanika kumaindustry ese.
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare kucholocho kumatevelerend north nestudio 7.
Sangano runorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuremekedza bumbiro remitemo yenyika uye zvibvumirana zvose zvayakanyorerana pasi nemasangano ekunze akaita seAfrican Union. Human Rights Watch inoti pasi pechibvumirano cheAfrican Union Convention for Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa, Zimbabwe yakatenda kuti kana ichitamisa vanhu inofanira kuvapa zvekudya, pekugara, mvura nezvimwe. Asi vagari vekuChingwizi vari kutaura neStudio 7 vanoti hurumende iri kuvakanda mukati mechakasara vasina kana pekuisa musoro kana chekudya. Pasi pebumbiro remitemo yenyika, hurumende ikatamisa vanhu inofanirawo kuvapa mari, asi hurumende iri kugondikana kupa vagari ava mari inosvika mamiriyoni mapfumbamwe emadhora. Izvi zvapakuti paite kunetsana kwakanyanya pakati pehurumende nevanhu vekuChingwizi ava. Vanhu ava vakambogariswa paChingwizi pari zvino vakamirira kuti vange vachitamiswa kuendeswa kuNwanenzi Range. Hatina kukwanisa kubata gurukota redunhu remasvingo vakuda kwaShebasikiti kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata chipangamazano musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Vanhu vari kuChingwizi vari kuoneswa nhamo yakanyanyisa isingakodzeri nekuti hurumende yeZimbabwe inofanira kuti ibatsire vanhu ava vakatandwa nemafashamo emvura ekutokwe mukosi dam muna February gore rino. Vanhu ava vari kugara pachena mumatende svondo rakapera pakaitika mhirizhonga. Mapurisa akarova vanhu zvakaomarara, vazhinji vatizira mumatondo vasagwanisa kugara pakamba apa. Iko zvino varipo vari kumanikidzwa nehurumende kuti vagamuchire kuti vanogara panzvimbo duku duku dzisiri dzavakagavambovimbiswa nehurumende pakutanga. Chepiri ndechekuti panzvimbo dzavari kupuwa idzi kuti varime havakwanisi kurima chimwe chinhu kunze kwenzimbe dzinofanira kunge dzichizoenda kufactory. Ivo havadi izvozvo, vanoda kuti varime zvirimwa zvekuti vayamure mhuri dzavo. Chimwezve ndechekuti kubva pavakatamiswa vachimanikidzwa havana kukwanisa kupuwa mari yekuripwa kuti vakwanise kuvaka dzimwe dzimba kuti vavake misha yavo patsva. Saka iko zvino pavanenge vachipotomeswa kudai havana pekutangira, havana pekubata, havana chouviri.
Asi pane mitemo here yepasi rino vamavhinga inokwanisawo kudzivirira vanhu ava kuti vasashungurudzwe zvakadai?
Hongu, mitemo iripo yakawanda. Zvekuti hurumende yeZimbabwe mugore rakapera yakatsinhira zvachose kuti inoda kuti isungwe nemutemo weAfrican Union Convention unonzi Kampala Declaration, wekuti udzivirire vanhu vanenge vatamiswa munzvimbo dzavo zvakafanana nenyaya yakaitwa kutoko yemukosi. Mutemo iwoyo unoti vanhu vese vatamiswa vane kodzero yekuti vapuwe chikafu, vapuwe pokugara pakanaka, vapiwe dzidzo yakakwana, vapiwe zvemishonga nekurapwa zvakakwana. Asi hurumende yeZimbabwe haisi kuita izvozvo. Tikadzokera kumusha chaiko, bumbiro remutemo renyika rinoti izvo Zimbabwe inofanira kuti vana vayo vose vawane zvese zvakataura izvi. Asi hazvisi kuitika nekuti hurumende iri kutarisawo zvimwe.
Chipanga mazano, musangano reHuman Rights Watch vadewa mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Munokwanisawo kubata Studio 7 pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vari kumirira Israel muhurukuro dziri kukokerwa neEgypt vanoti hapana kubudirira kwavaita neHamas panzira dzekupedza kurwisana muGaza Strip. Vamiriri veIsrael neHamas vari kuita hurukuro muCairo vaine chinangwa chokupedza zvachose mhirizhonga iri kuitika. Mutsauko pakati pezvikwata zviviri izvi mukuru uye vose vari kufungidzira kuti vachabudirira mukupera kwezuva ranhasi.
Ukraine inoti haisi kuzobvumira matiraki akatakura rubatsiro anosvika mazana maviri nemakumi masere ari kubva kuRussia kuti apinde munyika iyi. Vakuru vakuru vehurumende muUkraine vanoti havasi kubvumidza matiraki aya nekuti haasi pasi peurongwa huri kuitwa nesangano reInternational Committee of the Red Cross uye anogona kushandiswa neRussia mukutumira mauto munyika iyi.
America inoti ichapa South Sudan zana nemakumi masere emamiriyoni emadhora semari yekutenga chikafu kuitira kuti vanhu vasafa nenzara. Chipanga mazano chemutungamiri weAmerica munyaya dzekugadzikana muzvare Susan Rice vati South Sudan yakatarisana nenzara inotyisa pasi rose.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata pachannel Zim muchishandisa decoda reWizday kubva pa9pm kusvika 11pm. Kana muri paWizday, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintaneti pa www.channelzim.net.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Blessing Zulu nemwe wangu Jonga Kandemiri tiri muWashington DC.
Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti vanhu vanofanira kuradzikwa pamarinda anovigwa magamba enyika, vanhu vakarwa muhondo yerusununguko vamwe vanoti panofanirwa kutariswa zvinhu zvakawanda kuti munhu anzi gamba renyika. Mutoro wedu yenau Thomas Chiripasi anotipanya iye.
Dzimwe nyanzvi dzakaita sava Justice Mavedzenge, vano vegweta uye vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, vanoti magamba enyika ariri pamarinda anovigwa magamba enyika haasisina chiremerera chemagamba enyika sezvo vakaradzikwa pamarinda aya mushure mekupiwa remekedzo urwu nezano PF iri yoga.
Saka panofanira kunge pane criteria yekuselect magamba. Criteria iyo inofanira kunge ichiratidza kuti kusarudzwa kwevanhu ava kuri above partisan politics. Hakusi kuitwa zvichindirana nekuti munhu ndewe bato riripi.
Mumwe wemasachigaro eHarare Metropolitan Residence Forum vaIsrael Mabowo vanoti hurumende inofanira kuumba komisheni yakazvimiririra inoona kuti anofanira kugadzwa kana kusagadzwa segamba renyika ndiani. Vamabhoho vanoti panofanira kuva nebazi rehurumende rinofanira kunge richiongorora basa rinoitwa nekomisheni iyi.
Komiti iyo kana ichiitwa ngatitaure nezvemapolitical party, ngatitaure nezvemasangano evanhu ari munyika, ngatitaure nezve iwo mawo veterans, sangano remawo veterans, then roumba komiti inotaura nezvechi, nezvekuti chinonzi gamba chii. Ende gamba rizonzi ragamba renyika rabva kupi. Saka komiti yacho isati yatoitwa inofanira kunge yakatandavara ichitarira kwese.
Asi vamavedzenge vanopokana nemashoko aya vachiti komisheni iyi inofanirwa kudomwa nedare reparamende sezvo nhengo dzeparamende vari vanhu vakasarudzwa neveruzhinji.
Ukatarisa kune dzimwe nyika, nokuti kunonzi kugara nakaona dzivamwe, ukatarisa kune dzimwe nyika dzakafanana nesu unoona kuti kune makomiti anoisiwa ano veta nekuidentify nakutungamirira sarudzo dzemagamba enyika. Saka sokufunga kwangu, yes, panofanira kunge pane komiti inoisiwa inonge ichiapoindwa kana neparlament yedu. Komiti inofanira kunge ichishanda zviri pachena ichigamuchira maviews vana vese veZimbabwe, nokuti inenge ichigadza gamba renyika kwete gamba rebato.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revadzidzi reFemale Students Network muzvare Eva Nice Munando vanoti vanobvumirana nemashoko ekuti komisheni iyi iumbwe. Asi muzvare Munando vanoti chave kudikanwa kuitwa kuona kuti hurumende yazvipira kuendesa mutemo unoona nezvekugadzwa kwemagamba kuvanhu kuti vazive zviri mumutemo uyu kuitira kuti veruzhinji vagokwanisa kutaura pamusoro pavo, zvikuru sei munyaya dzekuvandudzwa kwemutemo uyu kuitira kuti zvido zvezvizvarwa zveZimbabwe zvinge zvakaringana nemutemo uyu.
Unofanira kuvandudzwa sezvamuri kutaura izvozvo. Ndinofunga kana mukangofamba muchivhunza chero munhu, mutemo hautozikanwa, hauna kuendeswa kuvanhu. Mutemo wakagadzirwa nevanhu ende ndivavo uri kushanda mukati mevanhu ivavo vandataura nezvavo. Saka ndinoona kuti mutemo uyu dai vanga vavandudzwa kuvanhu, vanhu vese vazivikana vaziva nezvavo, munhu wese oziva kuti chii chakanangana nemutemo uyu. Ndinoona kuti zvaipashanduko yakanaka munyika yeZimbabwe.
Muzvare Munando vanoti wokugadzwa kwemagamba enyika munyika hakufanirwe kungoitirwa vanhu vari muzanu PF chete, asi kuti munhu wese akashanda zvakasimba mukusimudzira nyika, mungave munyaya dzedzidzo kana dzemitambo somuenzaniso, anofanirwa kupihwa ruremekedzo urwu. Muzvare Munando vanoti pari zvino pamarinda emagamba enyika pari kungovigwa vanhu vanonzi vakashanda zvakaomarara mukusunungura nyika kubva muutongo hwevechichena, uye vari vanhu vanodomwa nezano PF.
Iyi inondishungurudza zvikuru nekuti ndiri mumwe waari kushanda chaizvo. Ndofunga ndinoona sekuti kana ichinzi hiroka munhu ashanda kana kuti aita contribution towards national development. Saka kana zvichinzi hauna kuenda kuhondo, iwe uri kukwanisa kusimudzirawo nyika panguva ino. Handizivi kuti here panguva iyo yandakanga ndisina kubarwa, because haisi mhaka yangu kuti handina kurwa hondo. Ndakanga ndichiri mudiki panguva iyoyo, asi panguva ino ndiri wechidiki ari kuwanikwa achishanda kuti kusimudzira nyika.
Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaKembo Mohadi vanoti havakwanisi kutaura nezvekomisheni iyi vachiti zvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaMugabe zviri pachena. VaMugabe vanogarotaura kuti pamarinda anovigwa magamba enyika panoradzikwa chete vanhu vane nhoroondo yehondo yerusununguko. Kudzamara zano PF yateerera zviri kudiwa neveruzhinji pamarinda anovigwa magamba enyika pacharamba pachingovigwa nhengo dzebato iri chete, kudzamara dzose dzaenda kwamupfiganebwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa chedu chelife talk nasi na 8:30 p.m. tiri kutarisa danho ratorwa ni South Africa rekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakanga zvapiwa mvumo yekugara nekushanda munyika iyi pasi pechirongwa cheZimbabwe dispensation permit zvirambe zviri munyika iyi kwemakore matatu.
Kana muchida kupinda muchirongwa titumirei ma text message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu pa live talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure pa live talk.
Pasirose nasi racherechedza zuva rekuchengetedza nzou. Panguva iyo nyanzvi dziri kuti Africa yose yasarirwa nenzou mazana mashanu ezviuru. Nzou idzi dzaive miriyoni imwe nemazana maviri ezviuru muna 1980. MuZimbabwe munonzi mune nzou dzinosvika zana rezviuru, asi dzimwe nyanzvi dzinoti nzou idzi dzadzika kusvika zviuru makumi mana nezvishanu chete. Tatenda Gumbo we Studio 7 ataura na Sachigaro we Zimbabwe Conservation Task Force wa John Rodriguez kuti tinzwe maonero avo.
Pane mashef akawanda wari kukwadza mhuka dzedu. Munoziva kuti wanoshandisa mapoison anenge cyanide. Vakano zvakaitika masondo akapera mairi. So therefore tirikuda one way so ari world universe kuti wazive kuti nyaya iyi iri kuneta and ati da ma tourists ari kuya muno muZimbabwe nenyaya dze ma politics and plus hurumende yedu asi kumbo ana mari yekubatara vanhu vaiite basa ravo rekuchengeta mhuka dzodzo.
Munofunga kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kuita sei kuti icherechedze issue iyi yenzou muZimbabwe?
Munozoona pane ma politics nenyaya dze ma politics andipindire but chino chiri kune tsapa zvekuti vari kunyepera vanhu wese nyika dzimwe kutaura kuti tiri kuchengeta tiri kuita sei but munoziva hapana mari yacho kubatara vanhu. So therefore munoziva munomu politics ndiyo iri kutikwadza munyika munomu, one sided story. Amwe vanoteerera nyaya idzodzo ndivo vari kuprofitia nenyaya dzemhuka and wazhinji maZimbabwenzi hapana chinhu chiri vari kuona ipapo. Mabasa hapasina munomu muZimbabwe. Munoziva 90% yavanhu hawana employment. Tine maproblems, hapana investment. Nyaya idzo dzinoda kugadzirwa kuti fambire mberi.
Sachigaro veZimbabwe Conservation Task Force vaJohn Rodriguez vachitaura vari parunare naTatenda Gumbo weStudio 7.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message amunenge matitumira. Tsamba yekutanga yabva kuna
Ranzi. Ini ndinonzi Godfrey Murisa, ndiri kushanda kuBotswana asi ndinobva kuchiweshe bhuku rekwa chine hasha. Thanks wakomana nebasa ramuri kuita, tanga tisingazivi kuti ndiwo mamiriro akaita zvinhu munyika. Zvava kwatiri isu vana veZimbabwe kufuga kana kuwarira, kudai Mwari vatiitirawo nyasha.
Mumwe muteereranotiwo kutanga ndinoti wakadiya kojonga naBlessing, aiwa kuno tatsvukira nenhamo. Munyori anoti ndaikumbira kuti dai mawedzera nguva yelive talk nekuti chirongwa chakanaka chose. Ndinotenda nenhau dzamunotipa, tumiraiwo mutori wenhau kuUzumba Maramba Pfungwe munzwe zviri kuitika ikoko, kunyanya kwamutawatawa pachinanga hukuimwe nepfungwe. Please mukaita izvi mungandifadze, ndinotenda kana mukaverenga tsamba yangu. Uyu mumwe munyori ati ari kwamutawatawa asina kuda kutaura zita rake.
Aiwa, tinotenda zvikuru kune mimose manyora tsamba kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Zimbabwe inocherechedza zuva remauto, mutungamiri wenyika achiti mauto ari kuita basa rakanaka mukuchengetedza runyararo munyika.
South Africa inowedzera nemakore matatu nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvigare nekushanda munyika iyi zviri pamutemo pasi pechirongwa che-2014 Zimbabwean Dispensation Special Permit.
Vashandi vochema-chema nemirawo iri kushandiswa nemakambani mukuvatyorera kodzero dzavo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anoti murare zvakanaka. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Sandra Nyaira na Chris Kandemiri.